Vana va vanhu vakasungwa gore rapera vakatanga kuita mhirizhonga vanhu vachiratidzira kuti zvinhu zvaoma munyika. Saka vanhu vakasungwa kunzvimbo dzakasiyana-siyana muHarare, vazhinji vachisungirwa kunzvimbo dzakaita senge vana Epos, Mabvuku nana Waterfalls. Vamwe vacho vakasungwa mumwedzi waNyamavhuvhu, vamwe vanga vasungwa mumwedzi yanga yadarika. Izvozvi vanenge vachitarisirwa kuti vachaenda kumatare kuti vanotanga kutongwa. Vanga vachienda kumatare vachingonopinda mudare vozozwa kuti vanodzoka musi unoteera. Asi izvozvi tiri kutarisira kuti vana mutongi vachatonga nyaya dzacho dzopera.
Saka vanhu vese vari kumirirwa neZimbabwe Lawyers for Human Rights here?
Vari kumirirwa nemagweta eZimbabwe Lawyers for Human Rights akati wandei.